taenda kunosanga nane committee nepamusana pekuti tiri bandiko revanhu vanomirire kodzero dzevana kodzero dzevarairidzi pamwe chete nekuramba zvichitaura zvinoitwa zveeducation yenyika saka taramunyorerwa kutamba sezvakaitwa muwakawanda ende taenda tiri masangano akati wandei aenda kumukurukura nyaya yekusipira nhina dzedu muumiro wedu nemafundiro edu panyaya yeeducation nekuhigh education nenyaya yemafees neimpact yazvinazvo pavana vevarombo vevapfumi nevane mari nevasina munyika muno
saka zvamakurukura zvii zvamasvitsoo emi sesangano pamberi pekomiti
tasvita zvakati wandei tikavasiyira gwaro rine mapoints anosvika kumatweni tataura nyaya dzekuti varombo havasi kugona kuendesa vana kuzvikoro vakawanda vanova masiku 7 havachagoni kuendesa vana vavo kumayunivhesiti tobva ipapo toti zviri kuitika muzvikoro izvi zvinoreva zvekuti donzore magols akasetwa ati kuti gore rakati education inofanira kunge yakuwanika nevanhu vese quality education zviri kutadza kusvika izvozvo nopamusana pekuti zvakuita bhasiti ratizirai rinoti uri kurukwa uri kurudunuka koita nyaya dzakawanda dziri kutarisa isusu kuti vana vezvikoro pavari kuenda kuzvikoro vanofanira kunodzidza asi zvakuposa vana vadiki vasikana kuti vatsvage zvikomba kuti vakwanise kusapota dzidzo yavo vakawanda vacho vachizongonotanda basa gore retiri rese ati varwarafa nepamusana poti vanenge vatora zvirwere vakomana vavo vadiki vapinda mumadrugs vapinda mumbanje vapinda mucrime tobva ipapo tarisa kuti vana vari disabled votadza kuitawo zvimwe nepamusana pokuti vamwe vange vangona kukosa bhodha vanovota zvinhu votengesa ko vane urema voita seimani
komiti yeparamende inozodii nemashoko amapaya kana zvinyunyuto izvi
komiti yeparamende inenge ine vanhu vekuzanu ine vanhu vekumbc tobavira kuti vachazoita feed mune mamwe maprocesses ekuti vanodedza minista vapedza kudedza minista vozoendana zvekukabhineti vamwe vacho munekuti marekomendations aya marekomendations anozopedzisira azonotaurwa kumberi uku saka tobavira kuti kana zvinhu zviri kuitwa hazvitari zvingori zvinhu zvekungotsvaga mutauro nekuti ataura ndiyari tigomutsvaga todavira kuti zvinhu zviri kutaurwa kuti kana zvataurwa purezidendi wacho achagarawo pasi kuti maideas auya aya toita sei kuti vana vakwanise kudzidza toita sei kuti full education yacho iwaaffordable saka todavira kuti zviri kuitika panapa zvichabatsira nyika ramangwana nekuti maripoti ari ezimasa mivenzi aitwa maripoti anobatsira nyika kuti ipunduke iende mberi.